Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7 2021 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji varikurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCovid-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiera wekuWarren Park ati asvika na 5 dzemangwanani akawana namba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumakirinika ekanzura ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nokutoti papa avari mukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombonzi chimbomirai vashota makadzi vamboona kuti vanosvika hakuna. Tikatobvunza tikatombomirira tatoona kuti ndiyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai amai Angela Matanda vati vasvika paparirenyatwa kumafoo mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumakirinika ose ari munyika.
Siningariuye rakawanda iso maclinics ese. Then vanhu toenda tonobayirwa kupi kumaclinics edu tisaungane sezvo hapana kana social distance tete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tototora covid yacho pano nokuti hapana social distance hapana kana hatina masanitizer hatina chicha tirungobatana ipapa na munhu like iye acho haisi kufamba like iye yanga yafamba ka vanhu vakaiva vaenda tadispesa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro avo vabva kuMount Pleasant vatiwo vange vatenderera makirinika akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga vakati vaziviswa kuti paparirenyatwa nekusalimugabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makirinika akati wandei kozi makirinika mazhinji asakuna kana mushonga tungonzenda yekugomo kana ku Parirenyatwa.
Mutauriri weparirenyatwa Valinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopewa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana yevanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa saka takapedzera taona kuti zvirinani kutiite kasystem kekuti manaja vanhu vari kuuya pano ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva for first dose tinowanzoita 500 mavaccinations saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vachona vauya 500 totovabhuka for mangwana. Chimwe ndakadaro kuitira kuti vanhu vari kugonya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vazive kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndo wandiri kuuya kuzovaccinatwa vari kuramba vachingoedza mazuva akawanda saka tiri kuona system iyo iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu asi vatiwo Pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji kachona tinoona vanhu vanosvika kana 1000 vatinobhuka mazuva anotevera.
VaErnest Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoresa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere checovid-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere checovid-19. Asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga, hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotrafta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanirwa kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nekuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tinongokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Fire Street Market uyangozvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoomesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega. ega.
Isisi paidwa matsamba zvinhu zvekuti taingoitawo zvokungorongo tsanzirisa saona vanhu vachida kurara manditi. Asi zvide zvakatotutumi kutoza motoita sei zvide zvakutotremera zvakanyasa nekuti kuna munhu kuti anenge akangozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agamba ndotsvaga chikafu kutown zvino kana paunzi pakudiwa tsamba iye asi kuchanda kuhurumende kana kuita sei isisi wacho kana tichidzamo tizame upenyu hwedu tigone kurarama tota kutoshanyangwa notitengera hatiwani kanya munhu mumwe chete zvizvanhu zvatova very very tricky kwatiri
zvichakadaro kubayiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi mumulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu
vaccine it's your right kuti unogarga ndito zvakadzvakadzvaka ndozvine chizete tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose asi izvo uzonzi unofanira kutora zvinhu zvakatotokwanisa kushanda pakatomi asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti pese tina imwe option yekuti tikwanise kunge chirarama
asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyangwe zvidoma nezita rekuti amai Farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19
da kubayiwa laini yacho yakakura senze chingotivo tikambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame hakubayiwa tofanira kubayiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana nevanhu vakawanda tetidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi laini yacho akakura deva tomboyangwa pamaketi panobva kambotibaya
kanzuro yeguta revulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti baye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru gumi nezvishanu mukati memazuva gumi kutanga nezuro vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira pacity hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kurenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi vanovesvika mumakumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Vamwe vashandi vari kuchema chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare vanotsanangura zvakaitika
muswa 1 February makuseni na it was around past 9 taigadzira maplastic black sheeting saka ndakahukwa nebepa nobva ndarohwa zviruoko rwangu ndomaronda andakakuratidza yaya nemushini wachoni saka musi wachoni wandakuvara takaenda kusuburban hospital tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvacho zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvinya ndikwanisa kuti ndizviite izvozvo saka tadzokera kukambani ndopakasvika achitipa $50 $50 iyoyo zvikasinzi chindai unorapwa inokwana sejikao yose kuti uve unorapiwa ndomari chete ndakapiwa iyoyo nobva tazinda kuparire nyati kwamangwana achoni papasina mari yetransport kana saka $50 iyoyo ndatakashandisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese nokunogadzirwa zvigumwe zvachoni izvozvo tabva ipapo nobva tadzoka kumba saka ndaidhiresswa every day ndichibhadhara $5 havana kumbenge wanipa mari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhiresswa every day pandakazoti ndiinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadhi ake avhare gedhi
asi mukuru wekambani iyi vazhieng ha vaudza studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi vatumira studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika $400,000 kuburikidza nerimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU musi wa14 kubvumbi asi vaguvi vanoti hapana mari nemusoro yavakawana
saka ndakazoenda kuunion ndaenda kuunion kuyakuya vakatombonetsa ndopavazotiuti chimupai yavanoti gratuity yaya nobva vakakuleta mari yachoni yese yese yaifanira kuita $1,176 asi zvavakataura nevanhu veunion handizivi vakabva vaita vangobudisa vanobva vati kwaita vabudisa $400 asi pa $400 ipapo ndakawana $166 iyo vekuine inoita kuti ndinyepera vachikwabuda $300 ubva ndazovabvunza ndichiti ko imimi sei muchiti kwabuda mari yakaita sei saiyoyo vakatizoni anoda kuti wanga usina kuregista kuunion ndosaka tazokubatira mari yakawanda saizvozvo
Tabatawo munyori wesangano reZFTU vaKenya Shyamuyarira kuti tinzwe divi ravo panyaya yekunetsana kwevamwe vashandi munyika nevamwe vakuru vemakambani ane varidzi vanobva kuChina.
Mangwana tiri kuenda kuNorton kune kambani inonzi Yifing inogadzira matiles nemakapu edaka neplastic. Uko vashandi vari kuoneswa chisakamboonekwa pasirino. Chidyiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta but uchingori muriwo chete nemvura. Tiri kuenda kune nemutevedzi wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirirawo ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS. Tiri kunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco. Tichange tiine zvekare nengo dzeParliament.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda.
Tine mareports akati one day atinowana anobva kumakampani zakasiyana siyana muno muZimbabwe. Asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumakampanies vaya vanova kana kuti maemployers erudzi rekuAsia.
Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira. Svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda weChina muZimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zveChina zvine makambani muZimbabwe. Asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chezvipanga mazano muUnited Nations chikuyambira kuti mhirizhonga yemuSyria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isisaziviswe veruzhinji nemasangano enhau, asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni vanhu vemuSyria hakusati kwapera. Chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika muSyria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaude Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa neZiro Manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise. VaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru report au prince. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura weThrapston mudhorobha reKobe kuBritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva muteedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri. Vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato reLabour Party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru, zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo. Vanoti vanotenda zvikuru Musiki pamwe nevana veZimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri. Vachikoto vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East vave nemakore anodarika 20 vari muBritain. Vanokurudzirawo vose vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita. Katinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichinichekutanga tinoda kutenda ndichitenda zvakare muri yeZimbabwe. Takandomwa kuti ndi Mudedzere wameya weCobe Town Town Council zvavanoita kana mapedza sarudzo zvemakansela vanozoita panosangana makansela na leader welocal party na deputy wake saka pane vakaviswawo mazita avo kunzi tinoda kuti vamirire deputy mayor ndakawanikuka zita rangu riripo tinozoenda kune anoti blind vote after my nomination ndo pandakabva ndazokundawo ipapo.
Makatambira sei kukunda iko kuti tiona kuti mava muchangobva kusarudzwa kuvekanzura?
Zvikuru savakatondera kwatinobva kuti uri munyika isiri yako uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakangani kutaura even nyaya yeganda chaiyo chaiyo kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya asi zvadaro wakunda kudaro unopembera nekuti zvinovekurudziro kunyanyanyanya vana vedu vari mumashure vari kutarisa vachiona kuti ah pane munhu watinoziva vachicherechedza kwaakabva. Chinonyanyo ndifadza ndechekuti pakubudirira mukusarudzwa ikoko zvinopo vechidiki zvikuru savanobva mubackground yakaita seyangu ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro kuti chero munhu avekwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro.
Totarisa irovo basa rekuve mutevedzeri wameya, iyi basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi?
Zvechokwadi chaizvo ndezviri kuti iyi sarudzo ndangobva kuikunda, ndangobva kuipinda. Saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivewo kuti ndinotarisirwa kuita sei. Asi zvandinodziziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anoconcerna council maofficial function vanotarisirawo kuona kuti meya aripo, vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo, takamiririra tauni yose. Saka tinoofficiata pamaevents ose, zvingave kuti tikutambira muriende anenge achibva kune dzimwe nzvimbo angave ari maofficial, tinotarisirwa kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya.
Ibasa rina munenge muchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti a deputy mayor?
Deputy mayor post haisi full time kunyangwe hazvo paine maengagements akati wandei. I think tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge ariko. Asi ndichipindura mubvunzo wenyu, inokutendera kuti kuramba uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoitawo basa iroro. Inini chinonyanya ndibatsira ndiri muupati wemabhizimusi muno munyika yandigere, saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tinde vashandi vakati kuti vanotishandira. Saka handine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi, ndezvipi zvamungavasiyira?
Chandinoda kukurudzira vana vezimbabwe kwese kwatiri kumatimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutevedzeri wameya weCobe kuBritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari kuCobe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa hwenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya wechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Shemswati wechitatu vachinje mamiriro ezvematongerwo enyika, vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamhembe kwaAfrica nhasi rinoratidza kuti kune vanhu makumi maviri nevanomwe vakafurwa vakafa nemauto enyika iyi, uye vanhu zana nemakumi mashanu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamhembe kwaafrica rehuman rights watch vadhevha mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kueswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa sadhiki musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanira bada chigaro cha prime minister weMuSwaziland Vatemba Masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
Vamavhinga vati sadiki inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunha dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzirwa zvinhu, uyezve ndivo mapata anopikisa vemasangano akazvimiririra. Vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSADC dzine matambudziko akasiyana-siyana, izvo zvoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzukuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndodzi dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semaziro atoita iko zvino ine dambudziko rayo, nyaya dzaZuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo kumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti huye futi ndokuna current chairperson weSADC vanyusi. Asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka pano nezi.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini svondo rakapera vanoti sandiki inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
SADC ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwerunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu, uye zvizvarwa zvemuSADC zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachigaro webazi reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vaMukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi, vaMasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvekunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara chepari renyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose, zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCovid-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.